Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vati kunyange hazvo nhengo dzesangano ravo dzange dziri kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo, pane vamwe vakatonyimwa mari dzavo dzese mwedzi uno. Vati semaonero avo, varayiridzi vanofanira kutambira mari inoenderana nemazuva vakashanda.
Varayiridzi vanga vachienda mazuva anoenderana nemari yavanotambira, anoita minimum of a day a week kana kuti maximum of 2 days. But tine varayiridzi kumaprovinces, each province so far we have received about 10, which is about 100, vasina kana salary yavakawana, zvatisingazozivi kuti zvinorei, nokuti izvo hazvienderani izvi nemashandiro avanga vachiita.
Vazhou vati kubvira patambira varayiridzi svondo rapfuura, vachiri kutsvaga umboo hwekuti inhengo dzesangano ravo ngani dzisina kutambira, sezvo vari kuronga kuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Isu ndosaka tinokolekta mastatistics, tinoda kuti tiende kumatare edzimhosva, nokuti vazhinji vacho havana kutombowana kana sendi zvaro kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObed Masaraure, vati pari zvino vane umbo hunoratidza kuti pane nhengo dzesangano ravo dzinodarika 30 padunhu rega rega munyika dzakabatirwa mari dzavo dzemuhoro zviri kunze kwemutemo. Vati hurumende haina mvumo yekubata mari yemushandi asati apiwa mukana wekuti anzikwe divi rake, vachiti hurumende ndiyo yakonzera kuti mushandi atadze kuenda kubasa. Vati vanotsigira danho reptuz rekupikisa danho rehurumende iri kumatare.
Tichange tichino challenge policy iyi nekuti haina midzi pamitemo yemuZimbabwe. Policy iyoyo haichazofa yakararama ende tichairwisa kusvika yabva.
Asi mumiriri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti hapana nhengo yesangano ravo yati yabatwa nemutemo wehurumende uyu. Gurukota rinoona nezvevashandi Professor Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatotanga chirongwa chekuti vashandi vasingaendi kubasa vasabhadharwe kana kuti no work no pay policy, vachiti hurumende iri kutaura nevashandi vayo kugadzirisa zvese zviri kunetsa. Vati semaziviro avo, zvikamu 50 kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Vamavhima vati havana ruzivo rwekuti varayiridzi vangani vakabatirwa mari dzavo dzemuhoro, vakati titaure nevashandirwi vevashandi vehurumende kana kuti Public Service Commission, avo tatadza kutaura navo pataenda pamhepo. Gurukotaro zvekubudiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakazivisa mwedzi wapera kuti dare makurukota rakaita chisungo chekuti varayiridzi vasingaendi pabasa vachanyimwa mihoro yavo. Asi varayiridzi vari kuchema kuti mari dzemuhoro dzavo hadzikwani kuti vaende kubasa mazuva ose, uye vanokwanisa kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.